bazi rinoona nezveutano nekuchengetedza kwevana munyika raburitsa mashoko ekuti pavanhu ava kumi nemumwe vandorapwa kusendinari kudunhu rekumashoreland central uye vari vanhu vekunyika yemozambique. Gwaro iri rinoti vamwe gumi vakabatwa kubedbridge kubatebrain south uye mumwe chete achiwanikwa aine chirwere ichi kuchegutu kumashoreland west. Kusvika pari zvino munhu mumwe chete anonzi ndiye akashaya munyika yose nechirwere ichi uye vamwe vaseri vachinzi vanorwara zvakanyanya nacho. Mutauri webazi rezveutano munyika Dr Donald Mujiri vati chirwere ichi chiri kukwira munyika uye bazi ravo riri kuita zvirongwa zvekurwisa kukwira kwechirwere ichi, asi vati vanga vasingakwanisi kutipa zvizere sezvo vange vakabatikana. Denda iri rinonzi rave kune mamwe matunhu akaita seManicaland nemasvingo. Mudunhu remasvingo munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi kwachivi uye gumi nevaviri vari kufungirwa kuti vanacho vari muchipatara chechivi district hospital umo mavari kuongororwa. Mukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr Amedas Shamu vatenda kuti chirwere ichi chave mudunhu mavo uye vatotanga zvirongwa zvekuchenjedza vagari.
Prepared to manage my cholera test. In the health education currently ongoing throughout the process, we are very much prepared to kind of better any outbreak.
Mashoko ekupinda kwechirwere ichi mudunhu remasvingo atambirwa nekusvika kukuru nevamwe vagari vemudhorobha remasvingo avo vave nemazuva matanhatu vasina mvura mudzimba dzavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari vemasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira vati chirwere ichi chikapinda mudhorobha kubva kachivi chinopararira nenyaya yedambudziko remvura.
Nyaya yekushaikwa kwemvura munguva yatikunzwa kuti kwava nekorera yakuti ivhundutsa chaizvo sevagari vemuno mumasvingo, nekuti chirwere chekorera nekushaikwa kwemvura zvinotyidzana. Dai chikumbira dei kanso yapawo vanhu mvura at least once a day kusena hako vanhu vacherere mvura vari mudzimba dzavo vasanoungana pazvibhorani. Kushaikwa kwemvura kunoita kuti korera iya itapanukire nekukasira.
Meya weguta remasvingo vakoreri Maboke vati nyaya yekushaikwa kwemvura iri kukonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi kunopombwa mvura kubushmead kudhamu remutirikwi nekambani yezesa. Vati kanzuro yavo yatotanga kuita zvirongwa zvedzidziso yekudzivirira chirwere ichi sezvo dambudziko remvura riri mudhorobha mavo.
Hatina magetsi, hatitorina power supply kuti pumping system yedu inenge yakamira yose. Tinoda kutanga kuita cholera awareness campaign kuti vanhu vazive kuti dzingaidzivirira sei. Zvenechechipiri sedepartment redu rehealth riri kugadzira kuti anytime kana ikange yasvika vanokwanisa vese mishonga yachona nezvinokwanisa kuita kuti inga vanenge vabatwa nayo vangabetsereka sei.
Mukuru wemabasa musangano unoona nezveutano munharaunda recommunity working group on health kana kuti CWGH vaitai Rusike vati kushayikwa kwemvura mumakanzuro yemadhorobha makuru munyika kunogona kuita kuti chirwere ichi chipararire nekukasika uye zvakasimba.
Tiri kuona kuti makanzuro mazhinji ari kukoniwa kuwanisa vanhu mvura yekushandisa, mvura yekunwa. Izvo zviri kukonzeresa kuti veruzhinji vange vachirarama nematsime aya anenge asina kunyatsochengetedzwa.
Chirwere chekorera chiri kuwanda mumaruwa zvakare nenyaya yemvura iri kunaya pari zvino iyo inonzi iri kukonzera madhaka pamwe nekukukura tsvina dzinorasirwa mumatsime nemadhamu anozotorwa mvura nevagari. Chirwere ichi chatekeshera mune dzimwe nyika dzemuafrica kumwe mune vanhu vandarika zviuru makumi mana nemumwe vakabatwa nechirwere ichi vazhinji vari kunyika yekumalawi. Vebazi rezveutano vanokurudzira vanhu kuti vageze maoko uye vagare vakashambidzika vachishandisa mvura yakawanda kusuka zvinhu pamwe chete nekudya chikafu chinopisa kuti vasabatwa nechirwere ichi. Veruzhinji vanokurudzirwa kutanga vafashaidza mvura yekunwa kuitira kuuraya utachiwana. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.